manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavaregete polisi ita basa rayo. Ndo zviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukama TV. Politbiro yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukama TV. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiyabua Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatore venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukama TV Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoona kuti tine urombo kune avo vakasikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavhekodzi avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kufira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo repolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. Ende tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndo zviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare re High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enhauta uraishava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi, vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati, vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabhanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabhanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvuma neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabhanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabhanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabhanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna Deputy Sheriff kuti aseve marespondent etu bana minister bana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari weMuBulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti hatonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutivi rwebato inenge yangova nyonga nyonga mukati nenyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Panyaya iyi ndinoona sekuti zvakamboitika kugweru makanzelas yako akambosuspendwa. High Court yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time zvichinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogara kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurayishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi Arowani vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arova mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler ine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mufananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kuti RG iri number plate. Saka zvine mutapo wenhau ndatora picha ndichitarisa kuti ndikutora zvichiitika mushow but muri zvati ati anonzi Zola abva mumaisa moto yakada kunditsika vabva vachindipfiridzira ndoga kunyudza wakawanda wakatofa nenyaidzi dzidzi kuti munhu wati munhu wezanupiyo ende vatozoya vakabudisa mamagadha avo vakanzi freelance journalist kuti mazanupiyo mumwe wacho akatopfeka kukiti zanupiyo vakanzi kenyas vafugidze
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motikari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezanupf manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei zvichakadaro mumwe mukuru mubazi revechidiki mumdct mudunhu reharare vajeff chaitezvi vaudza studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remutemo yemdc kana kuti mapolicy documents vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolisi edo kunyanya zvose vari kuda nemamembership cards
vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogen tsvangira vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana mutungamiri wenyika varobert mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana mutevedzeri wemukuru wezimbabwe agricultural society vaivan craig vaudza studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura
kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabhurumi nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inenge yakachena asi iko zvino tangu vari kupfudzwa hapana kapepa kauri kuona hapana yakachena zvekuti washo iri kunakidza tozoti tisu kuma stands every day paunosvika pa stand unoona yakachinja iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makusenisteni wobva uyogadzirisa gadzisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka
vacraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana ndakamirira studio 7 muhara Ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera
kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato rezanupf nemunyika mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kusenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera vamwe vanoti izvi hazvipechimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika vataura nestudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava
kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini saka munhu wamai Muzenda dehwaigonawo kuti watapukira ukaenda kuna mai Mugabe vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika
vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika mutauriri wenational people's party kana kuti npp vajefferson chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazininipise sambuya Muzenda
mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga mai vakanga vakazvininipisa mai vakanga vachichengeta nherera mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupandawana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vamuzenda vari panguva yokurwira kuti itwa nerusununguko izvi ivo taona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi vakaramba vakabira somudzimai akatsiga
rambisai mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabhu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vajoshua ngomo
mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Salim Gabe nana mai Chinamano ndoo madzimai anga achiratidza hunhu.
Mbuya Muzenda vachemwa nemapato izvo matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzinzikira mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes eka nemusi wemugovera. Takamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti pamanzou kumazowe. Pakati pavanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri veZANU PF ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai vemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedu reMashonaland and Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi mataredzi mhosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Wangu pakaita kurwisana nezviro pari zvino nhasi kwanga kwakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilitia iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth eZANU PF.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Wangu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yatiri kumirira shefu wangu saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uko?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Vaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu, izo ndio kwa tiri kuenda kumagwete edu tine appointment ya 4 o'clock kuti tieno tunaita sei plus zive yoyi Zimbabwe Human Rights Commission vane report ya vati panhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwarura wako pairi?
Igwara vatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kuti atawanawo kugara because semanyepo anga achitaurwa naMartin Dina. Wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi musingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare, zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata chavaka, tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo tongowanza magumbezi hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbakuisa mabhomugedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomugedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira futi.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumanzou na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Commission iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru United Nations vaKofi Annan nasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevenutsa mitemo inechekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuudzana yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzi rechireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU-PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mumubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatendai biti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Wilson Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa navaWilson Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachiwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handikutitaura hangu ndakamirira Alliance, ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri mualliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU-PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutumi tirega kuti chakashata. Saka toda kungotaurana kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa titiudzaika patakakanganisa pacho, nokuti varume vakuru vakaita sesu isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo ihwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongora kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo risara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU-PF. ZANU-PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachiwai, pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU-PF uko vachidongorera poto dzevamwe, nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni madiko kurega nguri mati wedzerai munyu. Haina kutukira, mvura ishoma, chidzai choshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chava chizi. Kochiregai katisike ribve tozva nemi, musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvo zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vachiwai,
ndongoshayiwa kuti
ko vaita seze mazi avo nokuti isu tiri kuti mapolisi zvavari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo ivo vari kungotwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolisi zvichitarowa aizo hatigoni kundoba semabiro anoita zvaanopiye isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino ivo vachiri mumhanzo avo mazi avo tiri kuti kana vane njere dzavanoda ngavachiuya nadzo
vachiri mumhanzi mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka kunetsana kwamuri kuona kuri kumaalliance ndokuri kuitika muzano pf tipeiwo pfungwa dzenyu
ivo ndozvavanofunga kuti ndozviri kuitika saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano pf vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdc inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mumutambo wekastolaga Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kubaba Field Stadium kuvulawayo. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi apo tinge chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, ahora sí, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unoniseketa, sura rangu unojegeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacho unonipengesa. What's on domba sane? Mina lawe mele sanane. So fast last day. Mina lawe sive lengane. Baby, when I see you, no, it's a benge benge. If I could only feel you, then only more kenge kenge. Moe wangu no ita matutruja. Pese ni nondwa kukuda. Been looking for you. You were so beautiful, lovely. Sweet and amazing, lovely. I want you to be my lovely way, way, way. You were so beautiful, lovely. Sweet and amazing, lovely. Every man just wants you, but I'm the man he should run to. They be just guessing you want to, but yeah, bakufaga bantu. You make me feel like I'm done too. So I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to. A daughter or maybe a son too. Yeah. What's on don't pass on
Kambo, penge penge kubva kune chikomana Titan. Vakawanda vanochiziva nekambo mukoko. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita amai Maud Muzenda gamba renyika uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo. Thank you.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe layo usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhekukeni kweroli ebisuka eBhinga isiya eWange lamhla ekuseni ithwele abukholo lesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafika esitendini sibili. Sifuze appreciate ukuthi MTC yenzeni. Laba bantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe yeMTC bengiyesaba bona ilizwe langikhona layo lohleli linje.
IMDCT iqale ukubukisa ukuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhekuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBhinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatsha eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kulembiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBhinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe layo usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengehlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama details zonke singakawatholi ukhanya ngani ama emergency services ethu akawa respondanga ngesiphangiphangi baphuzile ukuyafika engozini ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama past 2 wakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo 5 yekuthi ukuthi ama emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efanele kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizukuthi kanti kuhambe kanjani lawo amapolice asathi sisise ukuthi kuhambe njani sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshela ukuthi kozibani hathi sokukhofeni ukuthi hayi akasekho sokulesililo so ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana lalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani njalo ukuthi ama investigations ayahamba njani lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yisho.
Lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka eMnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Lungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunenge okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abanengi, uyananzelela ukuthi sike saba laleyana eyenzakala eduze neKaroi. Ibhasi yakhona ibigijima kakhulu, ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku. Ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abanengi, kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebile.
Uxolo umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edalele parliamente. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima oHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrisson Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mgabe ebichayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe beZANU-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile, abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo abantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona, ngoba sifale emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU-PF, 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 so ngani iMDC iyakhohlakala. So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakathi sebantwini, ngibona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Khonapho yinto ehluphayo ukuthi abantu besaba, but msekalo ukuthi besabani bona, kodwa bejamuka, bayajamuka kodwa besaba ukufika esitendini benikwa ama-pamphlets. Ya abantu sibili, abantu abafika esitendini sibili, kodwa fuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu fuze bekuthathe bethini, into le yenziwe i-MDC bengesaba bona ilizwe langikhona nayo lokhu elilinje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona elikhokhelayo, singathi ama-protests wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelwa nguhulumente, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumente weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka, ngibona abantu waku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtata yena owaphinde waba ngu-secretary for administration weZANU-PF, owaba ngu-chairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sifunzakala-ke ubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo beZANU-PF lohulumende.
Bona nanta kwindlela ke eZANU-PF eyokuphoxa iqembu ibandla leMDC, ngoba siyazibona abantu bezimbabwe abaningi balokhu esibaba. Ngibona ngani mina abantu abaningi vele baza kusaba ukufika kuleso stand, ngoba kabe kulo umoya wokuthi nxa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze-MDC uyabulandeni kambe kusho ishiwo esiyazibana yikulanda ukuzozikholisela lokulanda ukubana ungahlukumezi. Kodwa ngomoya okwesaba osebantu beZimbabwe ngibona ngathi lokuyindlela yokuhleka phela ibandla leMDCT.
Lanxa kubela lesi sehlakalo, abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezivalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu, lami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi lami ngizihambeni lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Ishow iqhubekela phambili kuhle, abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama-show goers. Sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko, ubhotile ama-stands ekhangela ukuthi kunjani, and kusasa i-official opening u-President Robert Mugabe muyozabe ozavula ishow njengo-guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakomadlambuzi egoqela Kobhangale, Legonde kunye labosomabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu lemadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, iningi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi, hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni weMandebeleni osekuthiye iningi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu lemadlambuzi, lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile, abana migodi, ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi, njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe damu amanzi anjalo angcolile, asila migodi, konke siyahlupheka. Funa ukuthi besilungisele, besidingele imigodi. Hayi mningi kakhulu, kakhulu. Ngakuthi isithuba sami ngasibona mntana. Sinatha amanzi edoti, ngapha siyagula, ngapha siyezani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi emadlambuzi lunzima, njalo imithombo iyacima, bacela ukugejelwa izibholane.
Siyakhupheka lapha kwidubo lamanzi, kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kukashala eBhangale, sibe-2 meters siya ngapha sizothi lapha bomama amanzi, sibuya wende kuthi kukashala.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu, njengoba libona sibophe inqola yethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu, njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. Since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith, lokho besithi bazasenzela wona. Lamanje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu lemadlambuzi.
siyahlupheka lapha kwidola amanzi kusho ukuthi sihamba umangovu kude sivela kashane ebhangale 7 kilometers siyahamba siyokhela abomama amanzi sibuya one day ukuthi kugashane.
Umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude, inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadureka amanzi siyathola kachana njalo, inqola ingapantsha kusho ukuthi asisagezi, labantwana laba besikolo abasagezi, lokuwatsha asisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kaze sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa, ingaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi asihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kapheli, kodwa phambili le phambi koGonde ngale amanzi abahlupha nxa kunama-September October. Hayi, bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kweGonde ukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane loduko lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni, abantu abasenelisi ukuzilunyisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7, ngisemadlambuzi, ngingunompumelelo Moyo.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngezigaba zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegesi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalela e-Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi abasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu koBulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye, ungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselela indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazi kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazi yikho ke thina hayi sibona ingani kakwela crisis sikhangelele ukuthi uma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikilani-ke nebandla leZANU-P F ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikagcandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu sithi akula nkinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni bese hlukana seyayakuphi, isidisaphile idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhliseka, anginakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyukuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe ikhuphi izami, yinkalakatha yemisteki. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi, as long as abantu bekhangela indaba zombusazi ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZANU-P F banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo-Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilatshelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nantu daba mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu uyakhuluma. Okokuqala amabandla abehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene, kodwa-ke makase sikhangela ukhetho sesisiya ekhekhweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba wokuthi-ke alwise ibandla leZANU-P F alikhethe embusweni malutshwane. Babantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanje ekhethweni kubanjeni, kho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokwenene. Yikho-ke sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyana emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP, sithe thina kasihlanganise namabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina leyo kungena ekhekhweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ungaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sithithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisela umjuru, kuhlanganisela-ke umtasa, umtambara, owezishodakenga, othwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayevota. Kodwa bangazotha kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, 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 abantu bathi lapho lizafithi ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti, kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze sindebilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu lawo balaleli bonke abalaleleyo yinjongo, ukuthi athi njongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile kusigaba elikiswe sona ngenxa yombuso weZANU-P F ikhokhelwa umgazi, lelo kuliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU-P F, ufake amapolisi aqondileyo, ilizwe libuswe kuhle, imisebenzi ivuleke, labafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation desk-ke. yinjongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela ukuchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa indawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance, eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethondaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf Al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf Al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-Al-Wefali ongomunye wabakhokheli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-Al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar, wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi, wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamaluqaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe akuqela eleFrance, eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu bayayilendazi lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma, ikakhulu abalandeli beqembu lecholojo benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi cholojo FC ngeyethu, but asela sikhandi bakhala abantu bayayilendazi la Highlanders itshaye cholojo isiba le first win yayo kusizini itsholojo izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyayilenders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhala ngeni sithi kwakabangalala, kwakabangalala kunzima, sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho ukubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lelane.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.